Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 27/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mudzimai wa retired Lieutenant Colonel Elliot Peake vaenda kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kutsvaga murume wavo uyo akapambwa nemusi wesvondo. VaNelson Chamisa navatendai Biti nezuro vakapa uchapupu pamberi pekomishen yavaHalema Mohlante. Vamwe varimi muZimbabwe vave kuvavarira kurima chirimwa chepfuta kana kuti kasta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC VaNelson Chamisa nemutevedzeri wasachigaro webato ravo vatendai Biti nezuro vakapa uchapupu pamberi pekomisheni yavaHalema Mohlante iyo iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu. Vachitaura pachiitiko ichi, vaChamisa vakati vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vakatiwo vari kuda kuti kuziva kuti sei mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasiri kudaidzwa kuzopawo uchapupu kukomisheni iyi. Mudzimai wava retired Lieutenant Colonel Elliot Peake vaendesa gwaro kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kuongorora nokuwana kune murume wavo. VaPeake vanonzi vakapambwa nevanhu vasingazikanwi nemusi wesvondo. VaPeake vakange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni iyi nezuro uye vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavaMohlante vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu. Mudzimai waPeake vari kumirirwa naGweta Jeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuru wekambani Life Brand Agriculture Services vaIsrael Isidori Kembo vanoti vari kushanda nevarimi kubva matunhu ose emunyika kuti vari nechirimwa chepfuta kana kuti kasta icho vanoti chinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakawanda kusanganisa mafuta ekubikisa nekugadzira mishonga inorapa vanhu. India ndiyo imwe yenyika pasi pano inokurudzira kurima kwepfuta iyi. Mukuzi anyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vaKembo.
Zimbabwe kana wake kutanga yakukwanisa kurima zvirimwa anonzi manani edible crops, zvirimwa zvine mari yakawanda. Tiri kurima castor beans kuti tikwanise kugadzirawo castor oil, togadzira mishonga yakasiyana siyana. Chirimwa chepfuta ichi chino chigadzirwa zvinokwana kuitwa 352 pachiri. Hapana chinoraswa kubva kumidzi yacho, mitanda yacho, mashizha pamwe chete nevana ainobereka. Saka senge tine field day patenge chidzidzisa varimi tichivaonesa kuti chinorimwa sei uyezve chinoita kunzvimbo dzipi. Saka varimi vazhinji vaungana vangu vachifara kwazvo, vanhu vazhinji vane chido chekurima iyo ipfuta iyi.
Imi muri kushanda nevarimi kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, urongwa hunenge huchifamba sei?
Pari zvino tiri kuti murimi wega wega anenge achida kuti arime pfuta anobhadhara iyo mari inoita $10 application, obhadhara dipositi yake pahecta imwe chete anoda kurima $100. Yatinoti direct input cost, zvese zvinodiwa pakurima mbeu, mafertilizer nemishonga zvinoita izvo $432. Asi varimi vedu nezviva vamunoita kuti Zimbabwe inoomesera varimi vayo. Vanhu vazhinji havana mari endi vanoda kurima vane mirango kana mitemo yavanopiwa kuti varime vachishandisa mamwe maprograms zvakafanana nana Command Agriculture nezvimwe. Ndovega vanokwanisa kurima, vazhinji havakwanise. Saka isusu tiri kuti pashoma pane murimi akabhadhara ipapo totomupa mbesa nezvimwe zvose zvinodiwa kuti akwanise kurima achikohwa tichizobatsa mari idzodzo. Zvakare tisu tinenge tichitenga futa idzodzo tiri kuimbisa varimi tichitenga nedhora rimwe chete rekuAmerica pakeji yega yega yaanenge akohwa. Takatarisa maresearch atakaita pataita implementation yeproject iyoyi. Averagely murimi pagore anokwanisa kuwana mari inosvika $25,000 pahekta imwe chete ari mapfuta idzi.
Dzinonyatsomera kunzvimbo dzipi chaizvo muZimbabwe?
Tingangoti 95% yeZimbabwe inoita kurima pfuta kunzvimbo dzakaita senzvimbo diki diki iri kuinyanga kuya kune mafreezing temperatures kunotonhora zvikuru. Ndo chete nzvimbo yaisinganyatsoita zvakanaka, asi nzvimbo dzimwe dzese inoita. Inotonyanyoita kunzvimbo dzakaita sana Muzarabani, Dinga, Bait Bridge, Rupani, Cholocho, Mudzi, Chipinge, Chiredzi. Nzvimbo dzinopisa maningi ndo kwainonyatsoda chaizvo, uyezve chirimwa chisingade mvura yakawanda. Pagore chinoda 500 millimeters moist content. Chinoreva kuti ukangoidiridza nemoist content iyoyo vatikanai vari uviri rutatu zvatokwana, wanzi yatobuda yaakubereka. Uye kubereka kwayo inobereka pamwedzi mina yega yega, ine inonzi 120 day cycle harvesting. Saka pamwedzi mina yega yega unenge uchikohwa, zvinoreva kuti unoikohwa katatu pagore.
Avo vanga vari mukuru wekambani yeLife Brand Agriculture Services vaIsrael Isidori Campbell vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakawanda munyika havasi kunyatsowirirana padano rakatorwa nehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani kana kuti maparastatals ayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatoweland vaReginald Shoko, vanovewo muongorori wezveupfumi akazvimirira, vanoti danho rehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani ayo rakanaka. Vanoti makambani aya ave nenguva achitatarika, izvo zvange zvichiita kuti hurumende igare ichiburitsa mari yakawanda yekutsigira makambani aya pane kuti akwanise kuzviriritira pachawo. Vanotiwo kutengesa makambani aya kuchaita kuti akwanise kuita mabasa nemazvo sezvinotarisirwa.
Zvichakwanisa kuimprova maservisi anoprovida nemakambani iwawa akaita sana IDBZ, akaita sana eZimbabwe, akaita seAgribank nePOSB nanatel one. Ukatarisa maminista aita maparastatals awa semaprivate bank, kuti kana minista ari paangoenda kunotora mari imomo, tasaya makambani akawanda ayaita se akadonha asingaiti profit. Asi takatarisa kuvanhu chaivo, benefit yavachawana ndokuti kuchaita improved service, but ichauya aite cost which is a market cost, because the parastatal mostly time inenge yaichingoita inonzi break even, inenge isinotarisirwa kuti iite profit yakawanda.
Pamusangano wakaitwa munguva pfupi yapfuura wekuzeya urongwa hwebhajeti yehurumende yegore rinouya muvulawayo, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda vakaburitsa kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kunoitwa nehurumende kuita zvinhu zvainenge ichifanirwa kuita, vachiti ndezvimwe zvinodzorera nyika kumashure. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabvuma kuti hurumende inombodonza tsoka pane zvakawanda zvainenge ichifanirwa kuita, asi vakavimbisa pamusangano mumwe chetewo kuti urongwa hwekutengeswa kwemakambani ehurumende vari kuhukoshesa uye huchaitwa nekukasika. Vashoko vanoti zvakakosha kuti kutengeswa kuri kuitwa makambani aya kuitwa zviri pachena senzira yekudzivirira huri. Uye vanotiwo kunyange hazvo iri pfungwa yakanaka vanobvumiranawo nemaonero ekuti kutengesa uku kunogona kuita kuti vamwe vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa.
Hurumende yapa maoption watatu pakuda kutengesa apa. Yati inokwanisa kuti makambani aprivatizwe through stock exchange or list up stock exchange my IPO. Zvichaita kuti munhu mose ane nguva nemari anozvigona chati zvimwe zvokutengesera vamwe ava independent private investors zvinotovharira totally the local generality kuti participate pa ownership echi yekambani. Ndizvo zvichanetsa.
Mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti maonero avo ematanho ari kutorwa nehurumende kusanganisira kutengesa mamwe makambani senzira yekuedza kugadzirisa upfumi haana kusiyana nechirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP chaka kwa pakunopera kwemakore kuma 1980. Vamtasa vanoti zvirongwa zvakadai zvinowedzera kuoma kweupenyu hweveruzhinji vachiti hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi nevashandirwi kuti vabvumirane pamusoro pekuti nyika yotora gwara ripi munyaya dzezveupfumi.
Inzira takambofamba nayo hapana chikuru chatinotarisira kunze kwekupfumisa vashoma nana vari pedyo nevane simba muhurumende. Hapana chinobuda pakutengeswa kwemakambani aya kunyika kana kuruzhinji rweZimbabwe sezvatakamboona zveprivatization yakaitwa kumakore akapfuura kuti yakangopfumisa bedzi vari pedyo nesimba nevane simba muhurumende.
Vincent Chakunda mudzidzisi wezvebudiriro uye muongorori wezvematongero enyika akazvimirira vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti pane mamwe makambani ehurumende asingafanirwe kutengeswa asi agadziriswe kuti ashande zvakanaka.
Chokutanga chakakosha kutarisa tisati tatura danho rokutengesa makambani atingati maparastate house kana kuti maquasi national institutions kuongorora kuti iwo akambofa sei uye nei. Chakanyanya kuuraya makambani aya kuva pasi pevatungamiriri vakasviba uye vasingamakwanisi kumatungamira.
Gwaro richangobudiswa nehofisi inoongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general inoratidza kuti pane makambani makumi maviri nematatu ehurumende ari kutatarika. Makambani aya ane zvikwereti zvemamiriyoni akawanda emadhora uye anosanganisira NetOne, Telecel, Zimpost, Zupco, Road Motor Services nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Bepa nhau reHerald nhasi mune nyaya inoti hurumende ichapa mhosva kuMDC Alliance kana vanhu vakafa kana kukuvara pavanenge vachiratidzira nemusi wechina. MuHerald mekare mune nyaya inoti pave nekusawirirana pakati pevakuru vakuru muMDC Alliance. MuChronicle mune nyaya yemusangano uchaitwa nhasi chipiri negurukota rezvemari vaMtuli Ncube nevamabhizinisi muBulawayo. VaNcube vanotarisirwa kutaura pamusoro pekuti vachamutsidzira sei mabhizinisi emuBulawayo. MuDaily News mune nyaya inoti hurumende iri kugadzirira nzira yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvikwanise kuwana magwaro ekufambisa mapassports kubva kumapost office. MuDaily News mekare mune nyaya yekuti mapurisa aburisa tsamba yokusunga vaWalter Muzembi nekuti havana kuuya kudare rezimhosva kwavakange vachitarizwa nezuro. Tasvika muchikamu chiya patinoteerera zvinotaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzenyu vateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zvamunoda zviri mupfungwa dzenyu.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe tashatirwa. Shatirwa chaiko zita ndinozipesai mulambo. Hapana chirumbo pamwe. Chikafu chemene kuti uwane mari yekutenga chikafu chemene chikutonesa. Pamwedzi wega wega unge fanira pechitodiwa kana $100 So 100 rands, 100 bond kuti ibate, 100 bond marwadzo. Irasi kuti mari ndoshande kuti aishandi. Oningira nyadzi mafuta, mafuta anenda $10. Kujarise mari yacho ine equivalent user, but user is $3 mafuta, normal price. Kuti ubate $10 kutenga mafuta acho, marwadzo. So, hey. Muzimbabwe ameno kairi kuenda hakuna wanawarwadzirwa warwadzirwa chaiyo chaiyo hapana zviri kuitika hapana zviri kuizwa chaiyo chaiyo kwamadhakanyana mahungwe chaiyo kutambiwa zvipo basi iri vazvo.
Makadini washamariri westudio 7 ndithopi lapt taringa ini ndogarawo minute o miyamiya minute o extension. Dambudziko ratirikusangana naro isusu semaresidenti vepaunit o tirikuona kuti nzvimbo yedu tikange takabhadhariswa mari dzatakabhadhariswa chinzi mapenalties nechiichichi mari idzodzo vaiti anzondovada zvishandisa for service delivery nekusevhisa nzvimbo yese kusevhisa nzvimbo yacho yese kuisa masower pipes kuconnecta water supply and also kuzodhonza vezisa kuti vange vachizoya vachiconnecta magetsi avo but vamavazivisa ende vaiti anzi pachazonge vaizobhadhara certain amount of money nekuzobhadhara kuti vazokwanisa kuti vatangisa mapozi nekuisa matransformers but zvinhu izvozvo up to now is about 3 years tichipa nzvimbo idzodzo hapana kana one chati chaitwa.
Ini ndinoitwa Francis Misi ndinogara muZimbabwe muBoera district mudunhu rokwaBangure. Upenyu hwatakurarama hwazotiomera paBangure business center hapana price chaiyo ungati iprice kabaudi chaiko kuisa pamuromo kadoko doko kari kuita $2 kana ukada kunotenga mafuta okubikisa nhasi unowana paine imwe price mangwana woenda vachaisima price ndezvekuti wapinda uchichida ndopavanotanga kutaura izvozvo kuti tiri kuita mari yakarika musingatidarikai apa varitora advantage yekuti kuti ukwire bhazi kuinda kwamurambinda mabhazi haakudhura ende vanhu vacho zvese zvitengwa zvacho kana doro chairo vanodhirivharirwa nemota asi ivo vanoisa purize yavo yacho yavanoisa so haidzwisisiki upenyu hwatiomera deno zvichiita kuti timbobatanawo nemipamhepo chaipo tichimbotaura zvekuitika munharaunda yedu yeBangure muBoera muno kuZimbabwe tazokwadziwa upenyu hwakwadza.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei hadzo neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weAmerica kuKinshasa muDR Congo wavharwa mushure mekuwana ruzivo rwokuti ungangorwisa nevanopfurikidza mwero. Zvizvarwa zveAmerica muCongo zvayambira kusafamba-famba pachena. Hurumende yeCongo iri kushora America ichiti kuvhara kwayaita muzinda wayo kunokonzera kutya kusina basa. Mwinin'ina wemutungamiri weHonduras vaJuan Orlando Hernandez asungwa achipomerwa mhosva yekuedza kupinza munyika zvinodhaga zvecocaine nedzimwe mhosva dzezvezvombo. Juan Antonio Hernandez uyo ane makore 40 akamiswa pamberi pedare muMiami uko kwaakasungirwa. Kambani huru inogadzira motikari yeGeneral Motors yazivisa kuti iri kugumura vasevenzi vayo vanoita 10 zvezviuru 14,000 uye ikati ichamisa basa panzvimbo 5 panogadzirwa mota muAmerica neCanada. Izvi zvashorwa zvikuru nevatungamiri veAmerica neCanada. Yasvika nguva yekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinzwe zvavari kuita. Nhasi Magnus weStudio 7 ari kukurukura naBrian Nyamashamba. mukomana wechidiki ari kushandisa dande mutande reinternet umo ari kugungano repafacebook rinonzi mvenge mvenge kubatsira vanoshaya.
Turako semukomana wechidikiwo akangokurawo mumasekamukana yange rekuti tikwanisa kushandawo achinge washanda wana an education at least. Yekuti ukadzidza ukaitawo ingawo degree program yako o whatever chaunenge waita wokwanisa kuzvichengetawo nekuraramisawo mhuri. But ezvinoro zvanga zvakutonezvose mari dzacho dzekuti even uende kuchikoro sezvo vabereki vakatadza unenge usadziwana even zvekutochengetawo vabereki zvanga zvatozvishoma. Saka unotoona kuti mamiriro acho haana kumira zvakanaka izvino.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako iwe, wakakura kupi uyezve ukaenda kuchikoro kupi zvakadaro daro?
Kuchinoi ndokwandakazvarirwa ndikadzidza ndera primary education yangu koko
kuchinoi
ezvele high school ndichigara kuchinoi ndokwandagara navabereki vangu svikirawo baba vangu vazofa muna 2007 ndopandakazonyora fomu muna 2008 ndichibva ndazonogara kuHarare ndichigara nasekuru then from Harare ndakazoenda kwaMfari kwandagara namaini vangu ndopakazovawo opportunity yekuti ndowanobasa kuZimbabwe prison service. That was around 2012 now. Ndokwandangandava until yezvinobva.
Mukushanya kwako muAmerica pane zvaungati iwewe zvakasiyana here zvauri kuona imomuno muAmerica nezviri kumusha?
Zvakatosiyana, zvakawanda zvakasiyana zvatakabatanga kuzvitaura. Tingangopedza zuva rese, but I think ichangoti freedom. Especially freedom of expression. Vanhu vakasununguka kuita zvavanoda muno muAmerica. You can say what you want to say. Pasina kutyizirwa, pasina kudzvanyirirwa. Kozoti life yemuno muchacha yakatosiyana nekumba. Because kunoku munhu wese anongorama life iri comfortable as long as nichizvishandira sengete zvemusikanzwa. Unokwanisarara ma life iri comfortable. Zvasiyana nekumba zvekuti tine vamwe vane mari vari pamusoro. Kuita vamwe vasina mari vari kurama life yekutambura-tambura. Of course muno muAmerica unogona kuwanika, but for everybody anenge achida kushanda unokwanisa kuzvishandira. And also zvinotoshamisawo kutoona tichifamba mabuildings or wherever vatiitiri vachinoadvertisa mabasa kuti apa wehiring apa wehiring. Zvinhu zvatisina tobopera taona kumba kukura kwedu kwataita mabasa acho ndeekutotsvagiridza vari pamabasa kudhara vana baba vedu nanasekuru vedu havasi kuda kubva kuti vasiyirowo vamwe vana. Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuno kuzvisiko kuZimbabwe zvekuti kana munhu akura anorezainawo oita se ugarawo pamba achinjiwa zvaakashandira vari kuda kuramba ari pamabasa then vana vandikisa vachashanda vakungopedzera vakungotendera tendera. Saka those are some of the things zvekuti haziko kuomba zviriko kuno kuAmerica.
Tinoona usati wabva kuZimbabwe wanga uri kuita mabasa ekubatsirawo vamwe vasingawani, ungatitsananguriro kuti chii chakaita kuti uwanikwe iwewe uchida kubatsirawo vamwe?
Chakanyanya kundipusha kuti ndinge ndichida kubatsira vamwe inyaya yekuti ndakaona kuti ndamunhu akuzivikana nevanhu vakati wandei. Mapindura andakaita paFacebook tichitanga kuita zvemagroups ana mvenge mvenge vatinoita paFacebook wayo. Saka ndakaona kuti ndamunhu andingakuzivikana nevamwe. Saka chibva ndangozvifunga ndikati but zvichapera, pane time yasasvika pakupera. But zvapera kudaro ndichazosiyawo chichiroro vanhu vangu vari. Ndopa ndakatanga kufamba kuHarare kuti at least ndikashandisa zambiri kadiki diki kandinako kutsvagira vamwe vanotamburawo help ngandibatsire. Because ndakakura anda macircumstances anga ari hard zvekuti kutotenga bhutsu nyowani kuti ndini ndakutanga kupfeka bhutsu nyowani. Ndakatanga kupfeka bhutsu 21 years nyowani. Zvinhu zvangu zvese zvava zvekungotamburira mainifomu kuchikoro zvinhu zvekungopihwa-pihwawo chingobatsirwa nevamwe. So ndozvaingondibata ndichiti at least iwo ndikashandisawo kambiri kandinako kuti ndibatsira vamwe tichitsvaga help tichiita sese zvinondibatsira. So takatanga kuidentify mafamilies vanenge vaine masituationswo nemastoriesvo asingori ordinary tinovabatsira. Saka taizoanaunsa vanaunza pagrupu toti guys tine family yakati then tounganidza unganidza zvatenge taunganidza tichibatsirana netimu yangu yandaifamba naye kuHarare. Tototenga magroceries kana ari mafees tinobhadhara kana paine zvinenge zvichida kuitwa tichingoita. Because anyangori passion yangu ngoda kungobatsirawo vamwewo and I always want to share zvishoma zvandenge ndinazvo ndichida kutongoshayawo nevamwe. Saka ndozvakandipushawo kuti mumakuriro andakaita ndakakura ndisingawani and I know kuti pana vamwe vanhu vatorama masituations akadaro or atori wave even. Saka zvinongoramba zvichingondipusha kungoti at least dai wabatsira vamwe, at least dai wabatsira vamwe.
Tinotenda Marvelous Musanga Nyahuye.
Zvainenge pasapa handikutamba makasa kare kangu ndairakasha kusvikira mvura yakasa zvangu vabata vabata kugomera kukwira makasa mwenje kubakabaka umbarumbe ndakakata
majembe zanzaniba kuno diwa hagamga yeta jinjamba kuno diwa hagamga majembe zanzaniba kuno diwa hagamga yeta jinjamba kuno diwa hagamga lagoma na muno da kufara ndi sore eh mazambiro edu kupiko bazigana muno da kutamba ndi sore eh mazambiro edu kupiko igubira manera ndi chada kuna naira ninda ga isimusa kuma ino tikedeka yaga jangira singeta ikamudira kumbosa eh basi bani meta tamari tani nyenge
aiwa jaya guru ja praise nekambo kake kanonakidza zvikuru. Rekati mbotarisa kuti vari kuti tandadza pa Facebook vari kuti chinyi iko zvinezvi. Ndakatarisa message yabva kuna Felix Mwachopa ari kuti watching you from DZ kuHarare. Kutsirai nyengera anoti ndiri kukuonai ndiri kuBotswana kuKabironi. Richman, Richman, Nyoka Rich. Mazita ripana pano na kita shukuru. Ano, jindiriku kutarisai, jindiriku kuona, jindiriku Polokwane ku South Africa. Pamwechete na Allen Ungwe, na Lena Tikoni, Kuraone Stole, Lesinyani, Blessing na Mwenesu, Stella Mazungu, Josephine Mabaua, nivamu wakawanda, tinotenda shukuru kutimunowa na nguva, yukumpa tandara nesu, mchibona usha trikuita, mchita urosha mnofunga, tinoimba kutimucharamba makadaro. Sezo nguva yadi ya pera, rekaiti mbotarisa misoro ya na uzedu za nasi. Mudzimai wa retired Lieutenant Colonel Arnold Biki avo vakapangwa nemusi wesvondo vaenda kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kutsvaga murume wavo. VaNelson Chamisa navatendai biti nezuro vakapa huchapupu pamberi pekomisheni yavaHalima Mohlante. Vamwe vari muZimbabwe vari kuvavarira kurima chirimwa chepfuta kana kuti monzi dzekasta. Tinotenda vose vanotitandara nesu pa Facebook page yedu nekutitumira mashoko akawanda. Nhasi ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosare zvakanaka.